CJN ndeimwe yemakambani ari kuda kubvunzurudzwa nekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee iyo iri kuongorora kunofungidzirwa kuti kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende inodarika mabhiriyoni mashanu muna 2017 na2018 kambani iyi yave nenguva ichitadza kumira pamberi pekomiti iyi isingape zvikonzero uye nhasi chaiye yatadza kuuya zvagumbura nhengo dzeparamende dziri mukomiti yezvekufambiswa kwemari sachigaro vekomiti iyi vatendai biti vati zviri pachena kuti kambani iyi iri kuzvidza komiti yavo saka vaita chisungo chekuti mukuru wekambani iyi vasteve morland vasungwe nenyaya yekuzvidza dare
taona kuti kusauya kwavo kuno kuri willful and deliberate so tati isusu iwe clerk of parliament chisunga murume uyu anonzi Mr. Morland managing director wacho nekuti vanhu vanofanira kukoshesa dare reparamende kunyanyanya avo vari kutaurwa naamai chiri auditor general kuti vakabata uro vakatambira mari dzehurumende zvisiri pamutemo
vabiti vanoti zvinoshamisa kuti kambani yeFCG inoramba kuuya kukomiti yavo asi ichienda kune mamwe makomiti eparamende mwedzi uno vamoland vakaenda kunomira pamberi pekomiti yezvekurima ina vajustice wajajena vanhu venhengo yezano pf sasachigaro pamberi pekomiti iyi vamoland vatisina kukwanisa kubata nhasi vakaramba kuti vakaita zveuori nemari iyi komiti yavabiti yashorawo kuita kwevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari avo vasinawo kuuya kuzopa umbowo kukomiti iyi pamusoro pemashandisirwo aiitwa mari zviri kunze kwemutemo nehurumende muna 2017 na2018 vabiti vayambira vakuru ava vanosanganisira mukuru anoona nezvemabhajeti mubazi rezvemari vazvine chimwe churu kuti vasara nemukana mumwe chete uye kana vakatadza kuuya musi wa15 mbudzi vachatsungwawo vachuru nevamwe vavo vatadza kuenda kuparamende vachiti vange vari kumusangano wekubasa kwavo kudawendel asi vabiti vanoti basa reparamende rakakosha kudarika rimwe basa ripi zvaro
ichi ndo chechitatu kana china vachitadza kuuya ivo vakomana veministry of finance so tavapa yellow card woni yekuti vakasauya musi wa15 november 2019 tichati clark ape chigwaro chinonzi pachirungu chiwarani chekuti vasungwe
nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of zimbabwe vanyasha muchichwa vaudza studio 7 kuti paramende iri kuita basa rayo rekuongorora kuti mari yevanhu yakashandiswa sei vatiwo hazvifaniri kunetsa bazi rezvemari kutsanangura kuti mari yakashandiswa sei vachiti kana poita kuda kunzvenga nzvenga zvinoreva kuti pane zvinenge zvisina kufambiswa zvakanaka
tikaona zvakuita sezvinorema kuti vaende kunotsanangura kuti mari yakashanda sei panoita sepane mari yakashandiswa zvisirizvo
paramende iri kuita ongororo mushure mekunge hofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende yaauditor general yaburitsa mugwaro rayo kuti mari dzainge dzisina kushandiswa zvakanaka nebazi rezvekurima muna 2017 na2018 mari yacho zhinji yakashandiswa pazvirongwa zvepresidential input scheme necommand agriculture gurukota rebazi iri vaparents shiri vakazivisa kuti gore rino vari kuvandudza mapirwo emari iyi vachiti vanhu vanenge voenda kunopiwa mari dzacho sezvikwereti kumabhanga nyaya yekusafambisa mari idzi zvakanaka iri kunziwo nemuzinda weamerica muzimbabwe mumwe munongedzo weuori hunoitika munyika uchipa kuti itadze kufambira mberi asi iyo yozoti zvirango zvainoti yakatemerwa asi hurumende inoti chirongwa checommand agriculture chakakosha kuvandudza nyaya dzeupfumi kuburikidza nekurima ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.